vachitaura pamusangano weWomen's League yebato ravo vamunangagwa vati madzimai ndo akawanda uye bato rega rega rinokwanisa kubudirira chete kana rikatsigirwa nemadzimai vati madzimai anofanira kushandisa uwandu hwavo kutsvagira bato rutsigiro kuti rikunde zvine mutsindo mutsarudzo dzegore rino.
As members of the Women's League, I call upon you to take advantage.
Ini nemadzimai ndinokumbira kuti mushandise kuwanda kwenyu kuti mutsvagire bato rutsigiro kuti rikunde mutsarudzo.
Vakurudzirawo kuti madzimai avhotere bato ravo kuitira kuti achengetedze nhaka yavo vachiti ZANU-PF inovimba navo.
Tongi kana ita kutonga zvine simba zvine nguva yakareba tikigona madzimai nyika yese.
Mutungamiri weZANU-PF vashandisawo musangano wanhasi kukorokotedza nhengo dzebato ravo dzechidzimai dzakabudirira kunyoresa kuti dzipikuidze musarudzo. Musangano wanhasi unouya apo bato reZANU-PF rakakwira kudare nezuro nechikumbiro chekuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC irambidze nhengo 15 dzebato rinopikisa reTCC kuBulawayo kupinda musarudzo nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dzapo masikati dzaive dzakatarwa dzadarika. Vakapanobata chigaro chemunyori anoona nezvemutemo mubato iri vaPatrick Chinamasa vanoti ZEC yakatyora mutemo nekutambira magwaro enhengo dzeTCC uye nhengo idzi hadzifaniri kukukidza musarudzo. Izvi zvinoitika po mutauro weTCC Muzvare Fadzai Mahere vari kuti bato ravo harisi kufara kuti pane vamwe vanhu vakaita chitsotsi nekuendesa magwaro avo kuZEC vasina mvumo kubva kubato iri.
Chatakangoona ndechekuti kune vakafojera mazita nemasignature nelogo yedu pane zvataraona so far zvinenge zvakaitwa nesas asi nyaya dzacho dziri kumapurisa nekumagwesa edu.
Pane mamwewo mapato asiri kufara nemafambisirwo akaitwa basa nematare aitambira mazita enomination courts pamwe neZEC anosanganisira MDCT akatokwirawo kudare reelectoral court. Zvichakadai ZEC yabudisa gwaro remazita evanhu vane magwaro akatambirwa nenomination courts kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rino. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti ZEC haigoni kuburisa mazita kumatunhu ane nyaya dziri kumatare asi vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzemutemo vaBrian Crozier vanoti ZEC inogona kuburisa gwaro iri yozorisandura zvichienderana nezvinenge zvazobuda mumatare. Izvi zvatsigirwa nenyanzvi munyaya dzemutemo muzvinapundo Love More Maduku.
Asi kana vamabudisa semamiriro atakaita pano kana dare rikazotonga kuti apo pamakanyora zvakati bvisai munyoreri zvakati apo pamakanyora zvakati wedzerai zvakati vanenge vachiita mutemo unobvumidza izvozvo nerule of law matare ari pamusoro anokwanisa kuchinja.
Vaenderera mberi vachiti magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers ndiwo asingakwanise kudhindwa nyaya dziri kumatare dzisati dzapera. Sachigaro vesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI zvakare vari gweta vaAndrew Makoni vanoti kuwanda kwenyaya dziri kumatare kunoratidza kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kunomination court.
Saka takatarisa matambudziko iwawo anoratidza kuti pakaitika nomination court panga pasina gadziro yakakwana yekuti vanhu vakwanise kuita basa iroro.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuro musi wa23 Nyamabvuvhu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.